vachitaura pakaparurwa ruri muHarare vanoshanda nesangano rivakamirira dunhu reSouthern Africa vaDeprose Muchena vati hurumende dziri kudzokera mumashure mukuremekedza kodzero dzeveruzhinji. Vamuchena vati hurumende dziri kushandisa kutyityidzira nemapurisa kuti veruzhinji vasashoropodze zvakaipa zviri kuitwa nehurumende idzi.
Chatiri kutaura ndechekuti kodzero dzevanhu pasi rese dzinofanira kuti dziremekedzwe, nekuti nyika dzataongorora kubva kuna ana America, nyika dziri kuEurope, nyika dziri muAfrica muno, nyika dziri kuAsia, dzese nyika idzodzi nehurumende dziri kutonga munyika idzodzi hadzisi kukwanisa kukurudzira kodzero dzevanhu. Vari kushandisa zvokutyisidzira vanhu, vari kushandisa zvokuti vanhu vasakwanise kutaura zvavanenge vachifunga, vari kushandisa mapurisa, vari kushandisa vamwe vanoshanda mumapato emasecurity kuti vanhu vanyarare. Saka tiri kuti nhasi ripoti ratiri kubudisa munyika ndiri kukurudzira kuti kodzero dzevanhu pasi rese dzive dzinoremekedzwa.
Vamuchena vati sezvo kune nyika dziri muAfrica dzine chitsama dzakatarisira kuita sarudzo gore rino kusanganisira Zimbabwe, vari kukurudzirawo hurumende nevagari kuti nguva yesarudzo haisi nguva yekuurayana asi kuita sarudzo murunyararo.
Kune nyika dziya dziri kuita sarudzo, tiri kuti panguva yesarudzo haisi nguva yekuurayana. Nguva yesarudzo ndeyekupa mukana wekuti avo vari kunosarudza nekusarudzwa vakwanise kutaurirana kuitira kuti zvinhu zvifambire mberi murunyararo. Saka kune nyika dzakawanda dziri kuita sarudzo, kwete kuSouthern Africa asi muAfrica yese.
Vachitaura nezvekodzero muZimbabwe, mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala vati mugore ra2017 kodzero dzakanyanyotyorwa ikodzero dzekuungana kwevanhu kuratidzira, pamwe nekodzero dzekuti vanhu vataure pfungwa dzavo vakasununguka.
Kodzero dzatakaona dzisinofambiswa zvakanaka muna 2017 muZimbabwe dzanga dzakanangana sei nekodzero yatingati yeFreedom of Association, nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainga vasingakwanise kuti vaite vaungane vaite mameetings avo vakasununguka, vamwe vachikwanisa kunge kuti vaite mademonstrations achirambiwa kana kuti vachidispeswa nemapurisa. Ndingati chechipiri ndechekuti voisi rimwe nerimwe rakanga richida kunge richicriticisa hurumende rakanga risingatambirwe. Saka wakanga usina mukana wekuti munhu utaure wakasununguka uchicriticisa hurumende.
Vachitaura nezvenguva yekutorwa kwenyika nemauto, vaZilala vatiwo pane kodzero dzakatyorwa kusanganisira kusawaniswa nekukurumidza magweta kune avo vaisungwa.
Ndingati chatakaona pasekutyorwawo kwekodzero dzevanhu ndechekuti pane vakasungwa nemilitary police. Panguva yavo yearest havana kuwana access to their rights. For example, the right to access a lawyer. Kuti ungoonomiririrwa kana wasungwa yakanga iri right isina kuwanika panguva yavakasungwa. But zvinhu zvatinotarisira kuti even kana munhu wese zvake nyange uine mhosva yakadii, law should not be selective. Kana nemhosva yaunenge uinayo unofanira kutreatwa zviri just even uri criminal. Marights ako anofanira kunge achingoremekedzwa zvakadaro.
VaZilala vatiwo kurudziro yavo kuhurumende iri kutungamirwa navaEmerson Munangagwa ndeyekuti isaramba ichityora kodzero sezvaiitwa nehurumende yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Tinongotarisira ndechekuti whoever ari kutonga ngaaremekedze kodzero dzevanhu. But what we would say ndezvekuti hurumende yamba Munangagwa ngaikwanise kuti iopportunity yekuti isiyane nelegacy yava Mugabe yakanga ine mahuman rights violations akawanda, kuti ikwanise kutora mukana uno kuti asha a new era yekuremekedza kodzero dzevanhu. Pavachange vachiita zvese zvavanenge vachiita, vaise human rights in the forefront, vaise human rights as a priority. Kuitira kuti vanhu vave nehope.
Mugwaro iri, sangano reAmnesty International rakaongorora nyika zana nemakumi mashanu nepfumbamwe. Asiwo sangano irinoti kunyange hazvo hurumende pasi rese dzisiri kuratidza chido chekuremekedza kodzero dzevanhu, veruzhinji vari kuramba vachirwira kodzero dzavo zvisinei nekumbunyikidzwa kwavanoitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.